kuno mvura yanaita izvo yaita madirativu ange dzidzi dzose dzazara. Mota dzatorwa nemvura, vanhu tonzwa magezi dzekutorwa nemvura. Dhamu retokosi rinonjangova mafashama rakatotsemura mudhuri wanga wakavakwa ipapo nemaitalians. Saka izvi zvaakureva kuti vanhu vari kugara kwemukosi dhemu vaakufanira kuti vaitwe resettled. Izvi zvinobva zvakanganisa upenyu hwavo, nokuti vanhu ava vanga vakatorima. Vanhu ava varima kudaro vakunzi vaende kune dzimwe nzvimbo kunogara ikoko. Kuti tinoti vachandotanga kundorimazve here hatichazivi. Hurumende iyo pachayo tati tichikumbira kuti dei yagona kupindira mukati meupenyu hwevanhu vari kupato kwemukosi dhemu, vakwanisa kuvabatsira nezvokuita.
Imiwo semasangano ari kubatsira, muri kubatsirawo sei padambudziko iri?
Isusu zvatichaita ndezvokuti tichaenda munzvimbo iyi tichindopawo awareness. Tichaendawo kundoengeja government. Minister vabasikiti vakabvuma kuti ivo vachataurirana nemaorganizations, vakataura ivo kuti vanoda rubatsiro rwemaorganizations dzakasiyana-siyana. Vanoita zvemahuman rights, vanoitawo zvemasocial safety nets, vanoita zvokubatsira netende chaidzo. Tichazama kuti semaNGO muno masingo tiite coordinating meeting. Tichaita meeting next week nemande kuti semaNGO anoshandira mumasvingo kuti tobatsira sei vanhu vari mukosi area umu kuti zvinhu zvavo zviendeke zvakanaka.